Dambudziko iri mamiriro aro ari kuitika ndeyekuti unoti kana ukaenda kubank uchida cash, ruzhinji rwacho bank haritomborina mari. Kana rinaro, rinayo mari, rinenge richitiro tiri kupa mari yakaita shoma shoma, mamwe mabank ari kuita 100, mamwe 200, mamwe ari kutopa yakawanda vari kupa 300 pazuva. Saka zvakukonzeresa vanhu kuti vashaye kuti vangafambisa zvinhu zvavo sei, nokuti Zimbabwe yanga iri nyika inongoshandisa cash chete.
Tinonzwa kukurudzira iri kuitwa nebhanga guru renyika reReserve Bank yekuti vanhu vashandise makadhi kana yengadzi plastic money. Kurudziro iyi iri kutambirwa sei kuti zvinhu zvinge zvichireruka?
Iko zvino hapasisina kuti munhu ungaita sei. Wakutongofanirwa kuti uve nekadhi uye ugosenzesa plastic money yacho iyoyi. Chiri kunetsa however ndechekuti plastic money inoshanda zvayo kana uchinda kumashops makuru. Unotenga zvinhu zvako wova pakadhi rako wobva wakadhara saizvozvo. Asi vazhinji vedu tinotenga pamatakshop, and takshop haikwanisi kutambira plastic money nekuti michina yacho inodiwa iyoyo kuti ugozotsuwai pakadhi rako vanenge vasina.
Ko takambonzwawo nemuvhuro svondo rino kuti mabhanga akukwanisa kupawo mari yerand pamwe chete neyuan yekuchina iyi. Zviri kufambawo sei? Hazvina kukwanisa kurerutsa here dambudziko?
Zvinongorerutsira dambudziko kune avo vari kuda kuenda aidha kusouth africa kana kuti kuchina. Kana uri muno rand rinonetsa nokuti ukati uende nerand kutakshop muridzi wetakshop haasi kurida rand racho. Kana iri yuan season west nokuti only avo vanoenda kuchina ndovanosendisa mari iyoyo. Saka hongu zvakabatsira zvazvo vashoma nene veruzhinji hazvina kuvayamura.